Nemusi wemuvuro maneru ku Bait Bridge, mapurisa akasunga Musa Taj Abdul uyo ange ave nemakore makumi maviri achitiza mapurisa. Abdul akasungwa nechikwata chake chinosanganisira mupurisa wepakamba ye Bait Bridge Tapio Mangoma nevaimbove mupurisa wepakamba ye Mashingo Central Rudolph Kananga. Dzimwe nhengo dzechikwata cha Abdul ndi Liberty Mpamanga, Prince Makodza, Godfrey Mpamanga, Charles Lundu na Innocent Jairos vese vachibva kuHarare. Matsotsi aya akaba zviuru nezviuru zvemadhora kubva kumabhizimisi nevanhu vakasiyana-siyana muHarare nenzvimbo zhinji munyika vachishandisa pfuti. Mumwe mugari wemuHarare, amai Melus Kamurio, vati vanofara nekusungwa kwaitwa matsotsi aya.
Tenda mapurisa edu nekubata kwaakaita mbavha huru dzanga dzichinetsa dzichibira vanhu kuuraya vanhu, asi kutya kwedu hakuna kubviswa matiri nekuti kunzwa kuti kutori nevamwe vane tairori vasati vawani.
VaOwen Hiwayo vati kunyange hazvo pasungwa mamwe matsotsi, chisikavafadzi ndechekuti zvinosanganisira vechiuto nemapurisa.
Boka iri rinenge risiro rega nekuti kunana chinoi kukaroyo kune vamwe vakabatwa vangachonzi vakatobva mauto vakabva mapurisa. Saka tichiita saupfumi mamiri akaita nyika, vanhu ava vakutoshandisa izvozvo nekuti vanhu vanokwanisa kuita access yezvombo, access yekushandisa maid avo kupfuura pavanhu vachinge vachiziva, uye zvanhu vaine vanhu vavanoziva vari mukati.
VaPetro Gweme vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kuBait Bridge zvakanaka, asi nyaya yekuti mapurisa anoshanda nematsotsi iyi inofanira kugadziriswa.
Kubatwa kwaitwa matsotsi uku, ya tinogona kufara zvedu sevagari vemuno mudunhu redu ino, asi chinonyanya kuti rwadza kana kuti vhundusa ndechekuti matsotsi aya anga achishanda nemapurisa akasiya basa. Saka vari kushanda vane zvombo zvinovhundusa, saka hatizivi manje kuti zvinhu izvi zvichaguma here kana kuti zvinogona kuenderera mberi, nekuti mapurisa acho akatosiya basa. Taakutovhunduka kuti paanosiya basa pacho ipapo apa vari kusiya pfuti dzavanoshandisa here kana kuti vari kudzitora vachiuya nadzo kuzodzishandisa kuzobira vanhu.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa, masoja kana vashandi vemune mamwe mapazi ekudzi kana kuchengetedza nyika vanosungwa kana vachinge vapara mhosva.
Kana paine members zepolisi kana dzemama security forces dziri engaged in robbery cases, they must come forward and report, and we want to assure members of public that definitely action will be taken.
Vanyati vati vachaburisa zvakawanda pamusoro pemakoronyera aya mangwana kana vachinge vawana humbo kubva kumatikitiva. Chikwata chaAbdul chakaridzirana pfuti nemapurisa muHarare muna Kurume pakafa nhengo nhatu dzechikwata kwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.